manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 18/2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoizviri muchirongwa chedu chanhasi Zimbabwe yopemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere mabiko makuru achiitirwa kunze kweHarare kanova kekutanga munhoroondo yenyika gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari muWashington DC kumisangano yeIMF neWorld Bank. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzokurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba yeCovid-19 sezvo dzimwe mhando itsva dzoramba dzichingonyuka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe iri kupemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere nhasi uye kwaitwa mabiko makuru muBaba Fields Stadium kuBulawayo kanova kekutanga munhoroondo yenyika kuti aitwe kunze kweHarare. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avabata-bata nyaya dzakasiyana-siyana, avataura pakupemberera kuzvitonga kuzere nhasi, vamunangagwa vati vanhu vanofanirwa kufara nekusvitsa kwenyika makore makumi mana nemaviri ekuzvitonga. Vati hurumende yavo yaita zvakawanda zvinovandudza upenyu hwevanhu, zvisinei nezvimhingamupenyu zvakawanda, kusanganisira zvirango zvavanogara vachiti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira neAmerica.
Our country has a lot to be proud of, which was realized over the past 42 years. Equally, valuable lessons have been learned, which will make our nation and our actions more targeted for coordinated and balanced development.
Pamunangagwa vati hurumende iri kuita zvirongwa zvakawanda kusanganisira kuvandudza nyaya dzekurima sezvicherwa pamwe neupfumi hwose vakati zvisinei nekusanaya zvakanaka kwemvura nyika ichawana gohwo rakanaka varumbidza varimi kunyanya vekumaruwa nekurima zvirimwa zvakadai semapfunde nezvimwe senzira yekurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze pamunangagwa vati zvizvarwa zvose zvemunyika kusanganisira zviri kunze kwenyika zvine mukana wekubatsira kuti nyika isimukire vati avo vanoenda kunze kwenyika kunotsvaga mafuro manyu Nyoro, kunyanya avo vanozonosvikosangana nematambudziko vakasununguka kudzoka kumusha chero nguva munguva pfupi yapfuura chizvarwa chemuZimbabwe muchakabvu Elvis Nyati akaurayiwa munyika yeSouth Africa mumhirizhonga yerusarura rudzi mutungamiri wenyika vati hurumende yavo inokoshesa kuenzaniswa kwemikana nekusimudzira vanhukadzi nevechidiki nekudaro vakatora danho rekuti paiswe parutivi zvigaro zvevanhukadzi nevechidiki muparamende nemumakanzuru vamunangagwa vati vari kufara kuti mushure memakore maviri ekunge upenyu hweveruzhinji hwakaoma nekuda kwechirwere checovid-19 zvinhu zvave kuita nani asi vakurudzira vanhu kuti varambe vachizvidzivirira pamwe nemhuri dzavo kuchirwere ichi.
In order to protect our children from the pandemic, parents and guardians are aged to facilitate the vaccination of children from the age of 12 and above.
Vachipa maonero avo pamashoko avamunangagwa mutungamiri webato reNCA muzvinafundo Lavimwe Maduku avo vange varipowo pamhemberero iyi vati ichokwadi kuti pane zvakawanda zvakaitwa nehurumende asi pachine zvakawanda zvinoda kuitwa kugadzirisa nyika
vataura purezidendi hazvizwa asi ivo vachizvavanotoziva kuti ichi neichi yes asi zvakawanda zvichada kudii
Mutungamiri webato rinopikisare MDCT wa Douglas Monzora. Pamwe nemutungamiri webato relead Muzare Linda Masarira vange varipo pamhemberero idzi. Vemapato anopikisa vanosera mwakuenda kumhemberero dzakadai. Vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru webato rinopikisa RCCC vaCharlton Wende avo vange varipo pamhemberero imwe chete vati vavepo nekuda kwekuti zuva rerusununguko rakakoshera munhu wese munyika.
Izuva ratinofanira kuti tiyeuke tichirangarira nekurumbidza avo vakatisunungura. Nehurumende iripo iyi hatina dambudziko nekuziva kuti chakakosha kuindependence chii. Ipapo hatina gakava. Tine gakava navo neleadership iripo nekubira kwavanoita sarudzo. Izvi zvinofanira kuti zviseparetwe kubva pane kukosha kwakaita nyaya yeindependence.
Freedom Murechu, vanoi mkuru weboka rewechidiki wezano PF, mudunu revulawayo, varumbidza zvaitwa nevebato RCCC, vachiti zvinoratidza kukura kwavo, mune zvematongerwo enyika, sezvo zuva rekupemberera kuzvitonga, risinei nezvemapato.
Kana vanhu vasiri vari zvematongerwo enyika, vanosanganawo panosangana vamwe, sikosai pachiitiko chakaita sechichi, zvaita kuti vazofoma mapato avo iyayo anoti mapato ekupikisa, dei pasina zuva rakadai rakasunungurwa nyika, dei vasipo mumatongerwo enyika izvo.
Fadzwa nezvirongwa zvakasiyana-siyana kusanganisira kufora kwemasoja uye police band. Vakawanda vatadza kupinda mbaba fields sezvo mange mazarisa. Vanhu vakawanda vauyawo vachida kuona mutambo wenhabvu pakati peHighlanders neDynamos. Mhemberero dzemakore ose dzaitwawo kune mamwe matunhu ose enyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Kotari nuna nezve mari muzvina fundo Mutuli Ncube vari muWashington DC kumusangano weIMF neWorld Bank. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter vati vachataura nezvekuedza kudzikamisa upfumi, kutsvaga nzira dzekubhadhara zvikwereti uye kutsvaga rubatsiro rwevakawirwa nedambudziko reCyclone Idai. Governor weReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangunja, vaudza Studio 7 kuti vari kupinda mumisangano iyi vari padande mutande kuZimbabwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara, vanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Zimbabwe tinofanira kunge tichibhadhara mazvikwereti zvatinazvo. Of course, kuIMF takapiya marias, but World Bank nemamwe multilateral partners vakaita sana African Development Bank tinofanira kunge tichikliya mari idzodzo. And tiri kuona chikwereti chedu, external debt yedu iriramba ichikwira. Saka zviri kukanganisa kudyidzana kwatinoita neIMF nemasangano aya. Kwete nemasangano aya chete, asi even nedzimwe nyika dzingangodai dzichikwanisa kuti dzibatsira nyika dzakaita sana China. Hatikwanisa kuwana ma investments or even support yakanyanya kuwanda nekuda kwekuti tine this millstone ye maarias ari pamitsipa yedu. Hatisati takwanisa kugona kunge tichiclear.
So tikatarisawo zvataurwa navamutuli Ncube, panguva ino yatiri zvichiripo here zvekuti vanhu vachiri kutsvaga kubatsira veCyclone Idai senyika zvekutsvaga mari kunze kuno saizvozvo?
Ya, zviripo hazvo nekuti Cyclone Idai yakadestroy a lot of infrastructure imwe isati yakwanisa kunge ichigadziriswa. Mabiriji, marodhi, makaona financial damage yakaitika kubudikidza neCyclone Idai yakakura zvakanyanyisisa. But of course, over and above Cyclone Idai, tinowana senyika takaafektwa neCovid-19, tichiafektwa neCovid-19. Of course, takatombopiwa special drawing rights kuti tinge tichibatsirikana kurecover economy yedu much better. But tiri matambudziko akawanda tinawo. Of course, you wanna Cyclone Idai, you wanna COVID-19, even my geopolitical risk factor require ne wonde pakati pe Ukraine and Russia, zvese zvinoaffecta economy.
Zvii, Dr. Chitambara, zvingaitwe neZimbabwe senyika kuti titariswe neziso riri nani nevanokweretesa mari dzekunza?
Takaudza stability muekonomi yedu. takaunza consistency ne certainty in terms of ma policies edu to reforma ma institutions edu kustrengthena ibvinhu zvakaita sema title deeds kunyaya dzeminda izvozvo zvinoita kuti mainvestor anga achitakuisa mari muzimbabwe saka as long as tisina stability zvinonetsa zvichinge tichiattracta tichiita fulfill our investment potential senyika tandoti stability ndirikureva macroeconomic stability
nyanzvi munyaya dzezveupfumi dr prosper chitambara vanoshanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe vange vari parunare vari muharare South Africa inoti ichatumira mauto zviuru gumi kunzvimbo dzawirwa nematambudziko emafashamu emvura kuKwaZulu-Natal kuDurban. Vanhu mazana mana nemakumi mana vafa nekuda kwemafashamu emvura aya uye vamwe havasi kuzivikanwa kuti varipi. Imwe mvura yave kunaya zvakare yave kukanganisa basa rekutsvaga nekubatsira vanhu. Mutungamiri wesangano rinoshanda nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Global Network, Dr. Vusimusi Sibanda, vanoti havasati vaziviswa kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakafa here mumafashamu aya.
Kana pane vanenge vane information yakadaro vanofanirwa kuti information yacho vachipawo kumaconsulate nekuembassy kuitira kuti uzvizikanwe kuti ndivanaani kuitira zvakare kuti pamitumbi iyi yatiyawanikwa because pane mitumbi yakawanda yawanikwa ichada kuti inonongedzwa kuti uyu mutumbi wani kuitira kuti panenge pachizononongedzwa mitumbi iyi nemimwe isati yawanikwa zvinongozikanwa kuti yakarasika uyezve hatizivi kuti vanhu ivavo vari kutaura kudaro vakaripota here kuvanhu vari pasi mapurisa ikoko kuDurban kuti aiwa pane imba yevanhu vanga vachigara apa anonzi Amina Ningi vasipo vanhu ava vanhu vane makore akadai kuitira kuti kana pachiwanikwa mutumbi vanhu ivavo vagonowo kuti vatarisiwo pane vanhu vanenge vawanikwawo ipapapo.
Tinoona kuti vamwe dzimwe dzenguva vanenge vachitya kuti havana mapepa nezvimwe zvakadaro panenge pakadai panofanira kuitwa sei?
Panenge pakadaro ndipo patinoti vanogona kuti vataudzane nemaorganization anofanana nana African diaspora patinomirira vanhu vese vanobva kunze kweSouth Africa kana kuti ipapo pasi maorganization akafanana na Gift of the Givers nevanhu vari kubatsira vari pasi papo asi kana kuti kuembassy chaiko nekuti vanenge vachitya kuenda iwo pawo information iyoyo kuitira kuti endeswe pasi pari kuitika zvunhu kuti pane vanhu vakadai vanemba yakashayika inga panzvimbo yakati kuitira kuti nemitumbi kana ichiwanikwa panzvimbo iyoyo panharaunda iyoyo paziikwa nokuti aiwa tinofanirwa kutarisira kuti pane vanhu vangange vakashaya vanobva apa uye namba yavo yakamira sei.
Tombotarisa hedu nyaya yemhirizhonga imomo muSouth Africa pari zvino zvamira sei zvichitevera kushaya kwava Elvis Nyati?
Aiwa, mhirizhonga ichiri kuenderera mberi chaizvo. Iko zvino tanzwa kuti kune nzvimbo dzakaita sana Jimstein nana Rondebult vanhu vari kutopiwa manotisi nana Saimba yekuti ngavabve, vari kupiwa ma7 days kuti kana vachibva kunze kwenyika vachadikani. Tiri kuona chaizvo kuti aiwa hapana chakanaka chiri kuitika muSouth Africa nekuti hatisati taona hurumende ichinyatsomira kuti chengetedze kodzero dzevanhu vanobva kunze zvikuru vanhu vanobva kuZimbabwe nekuti ndivo zvikuru vanenge vari kuvengeseswa nevanhu vemuno uye vari kurayiwa vachigwiswa.
Vanenge vasangana nematambudziko akadai vanogona kukubata ipapi kana kubata masangano api?
Vanogona kukutiwana isusu kuAfrican Diaspora Global Network. Tine website inonzi africandiaspora.org. Pane organization zvakare yatinoti Kopanang Africa Against Xenophobia, asi ndingapa zvangu manhamba angu anoti 081 South African Code 14584806 0657 2. Uyezve ne consulate inowanikwa vanenge vagona kuenda pa website ye consulate.
Dr. Vusimusi Sibanda, mutungamiri wesangano reAfrican Diaspora Global Network, vachitaura naMavelas Muhlanga Nyauye weStudio 7 vari parunare kuSouth Africa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavimbisa zvekare kubvisa zvimhingamupinyi zviri kusangana nevanhu apo vanenge vachida kutora magwaro ekuzvarwa kana kuti mabirth certificates. VaMnangagwa vachitaura pamhemberero dzekuwana kuzvitonga kuzere kuBulawayo nhasi vati magwaro aya achawanikwa pachena. KumaShonaland West vabereki vakawanda vari kuti vari kusangana nematambudziko opa kuti vatadze kutora magwaro aya. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
mumwe mugaro wekuru jeko muchinoi amai tisimutukura vakarambwa nemurume vanoti havana mari yekuenda kumusha kwemurume uyu kunyanga kwavakanosunungukira kunotora magwara anoratidza kwavakaberekera vana vavo.
Babai vakasenda garigara hatozoti vari kupi vana vandakangopiwawo kwauchiti nhai ndibatsirewo vana va tisese ntore mabhesi ndanyorerwa chaba pachikoro zvikanzi hazvidi tutange manotorera vana vamachi mabhesi rekodi.
Magwara aya anopiwa kumakiriniki kana kuzvipatara kunenge kwaberekerwa munhu. Kune vanenge vaberekerwa mudzimba panokurudzirwa kuti vauye nematsamba akanyorwa nasabhuku kana kanzura wenzvimbo, asi vamwe vanoti zviri kunetsa kuwana magwaro aya. Hurumende kuburikidza nebazi rinopa magwaro ekuzvarwa, zvitupa pamwe nemapasipoti kana kuti registrar general iri kuenda munzvimbo dzakawanda ichitoresa magwaro aya senzira yekurerutsira vanhu kuti vasafambe nzendo refu kunotora magwaro akakosha aya, kunyange zvava pachena kuti pave nematambudziko zvakare. Ambuya Jacqueline Muzondo vanotiwo vatadza kutora magwaro ekuzvarwa evazukuru vavo vaviri vachinzi ngavauye nechitupa chaamai vevana ava avo vakaenda kunyika yeSouth Africa makore mashanu apfuura.
Inini ndakadza kutora mabirth certificate nechikonzero chokuti ava vazvukuru vandiriuda kutoresa vandiri kurarama ndinavo. Amai vacho vakasoenda hwasi akangomiri vazvukuru vangutao sei nevana vari kuti vari kuda baba vabereki vevana ava nemabirth rekodi ne
vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano runoona nezvekodzero dzevanasikana reshamwari yemwanasikana muzvasi kuti vanhu apiwa.
Tatiri kukumbira kune hurumende yeZimbabwe kuti pavari kunaunda medu ngavadzikisewo zvinhu zvavanoda kuti mumwe nemumwe abatsirike akwanise kuwana birth certificate. Bumbiro redu remutemo the constitution inopa munhu wese kodzero yekuti ange aine gwaro rake rechitupa kana birth certificate.
Gweta guru munyaya dzekodzero dzevana vachishanda nechildren and the law muzvari Chiga Govert vanoti kurambirwa kuri kuitwa vanhu kuti vatore magwaro ekuzvarwa nezvikonzero zvekushaya magwaro anopiwa panozvarwa mwana kukiriniki kana kushayikwa kwemagwaro ana amai vavo hakusi pamutemo, vachiti kutyora kodzero dzevana.
Yatinoti birth and death registration act mutemo unovandudza kana kuti unobvumidza kuti vanhu vatore mabirth certificates iwayo atataura nawo une zvaunotaura pane pano neapo pari kuda kuti pagadziriswe paenderane nebumbiro remutemo. Kumwe kwacho kugadzirisa ndekwekuti utauri zvakanyanya kuti mwana ngaave achinyoreswa kwaakazvarirwa kana kuti kwaanenge akawanika mwana angori nekodzero idzodzi mungave muZimbabwe.
Muzvari Govert vanoti pamutemo registrar general ane kodzero yekupa mwana gwaro rekuzvarwa asina mamwe magwaro sezvo dare repamusoro kana kuti high court richitorwa semubereki mukuru wekutanga wemwana. Vanhu vari kudawo kutora zvitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvhota vari kunzi vaende kumahofisi anotorwa zvitupa muchinoi, sezvo vari kufambira vanhu ava vanenge vasina michina yekutora mifananidzo inoiswa pazvitupa. Chirongwa chekupa vanhu magwaro ekuzvarwa nezvitupa chakatanga musi wa1 kubvumbi uye chichapera musi wa30 Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemudzimai wavo amai Jill Biden nasi vange vachifadza vana vadiki pamutambo weEaster Egg Roll kumuzinda wavo weWhite House muWashington DC. Vana nevabereki zviuru makumi matatu vari kutarisirwa nhasi wose kuenda kuWhite House. Mutambo wekufadza vana uyu hauna kuitwa makore maviri adarika nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Ukraine inoti vanhu vanomwe vafa nhasi mushure mekunge Russia yabomba guta reLviv. Russia yange ichibomba nzvimbo dzinogara mauto. Kune mamwe matunhu urongwa hwekuedza kuti vanhuwo zvavo vabuditswe munzvimbo dzine hondo watadza kubudirira nekuda kwehondo kunyange paimbenge pabvumiranwa kuti vabude. Mutungamiri wenyika ya Ukraine va Volodymyr Zelensky vapomera Russia mhosva yekuda kuchichidzira vanhuwo zvavo munyika iyi nekurwisa misha yavo. Russia iyo yave pedyo nekutora donho reMariupol rose, asi chiri kurwiswa zvakasimba nemauto emuUkraine ayo ari kukurudzira kukanda zvombo pasi patsvimbo yeZasfotal. Apo chirwere cheCovid-19 chodzoka zvine mutsindo zvikuru kunyika dzakabudirira, pane tumwe tumhando techirwere ichi. Botswana iri kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika kuti zvibayiwe nhomba yeCovid-19 kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere ichi munyika iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Sangano World Health Organization kana kuti WHO rinoti riri kushanda neBotswana, South Africa neBritain kuongorora tumwe tumhando tutsva kweCovid-19 kwakunyuka uye kwakaonekwa munyika idzi. Botswana neSouth Africa dziri kuongorora tumhando tunonzi Omicron BA4 neBA5 kuBritain kamhando kari kuongororwa kanonzi XE. Izvi zviri kuuya apo kunyika dzakaita seAmerica, Britain neChina dziri kutatarika kurwisana nekupararira kwechirwere ichi. Izvi zviri kupa kuti nyika dzakaita seZimbabwe neBotswana dzikurudzire vanhu kuti vabayiwe nhomba yeCovid-19. Nyanzvi munyaya dzezvirwere zvekutapurirana muzvinafundo Davidson Sangweme vanodzidzisa paUniversity of North Georgia muAmerica vanoti sezvo COVID-19 iri virus inopota ichichinja-chinja.
Chinoitika ndechekuti mwoyo wacho wepakati uyu unonzi RNA, which is the genetic information. Normally mumacells iDNA, but muvirus iRNA kana kuti ribonucleic acid, kana deoxyribonucleic acid. Saka RNA pano resi wakakawanda kana ichigadziro. Saka mamistakes iwawo ndo anoita kuti chinokonzera chirwere ichi chishanduke. Saka kushanduka kwacho imwe nguva chinoshanduka chonyanya kutirwadza kana kuti chorwadza zvishoma, kana chonyanya kupararira kana kuchopararira zvishoma. Saka chinenge chaguna kupararira zvakanyanya ndicho chinonyanya kubatira, nokuti ndicho chiri nyore kutapurirana. Zvakare kana ichocho chiricho chinorwarisa sezvanhu zvakaita Delta variant, ndicho chinoitawo kuti vanhu vakawanda vafe kana kurwara zvakanyanya. Asi chinhu chikuru ndechekuti denda iri mushonga mukuru kubayiwa nhomba. Kuvhunduka nokudivi hazvina zvikuru zvazvinogona kutibatsira, asi kutongotora matano anoita kuti tirarame. Ndozvatinofanira kuita nemhuri dzedu.
Nyika dzakaita seNigeria, South Africa nedzimwe dzakawanda dzakamanikidzwa kuparadza nhomba dzainge dzisina kushandiswa nekuda kwekuzengurirwa kwevanhu kubayiwa uku. Botswana iri kutyirawo kuti vanhu vakasabayiwa ichapedzisira irasawo nhomba dzakawanda. Mukuru mubazi rezveutano muBotswana vaBrian Lekoko vanoti kusaenda kunobayiwa nhomba kuri kuitwa nezvimwe zvizvarwa zvekune dzimwe nyika kunogona kuvhiringidza urongwa hwekubaya vanhu muBotswana, uye nyika icharasikirwa nemari yakawanda kana ikasashandisa nhomba dzainenge yatenga.
Tota runa ri lebale phata la botogo le boitekanelo
vanhu vose vanogara muBotswana kunyanya zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika vari kukurudzirwa kubayiwa nhomba inodzivirira COVID-19. Botswana icharasikirwa nemari yakawanda kwazvo kana vasina kubayiwa, sezvo majekiseni aya achitengwa nemari iri pamusoro kwazvo.
Bazi rezveutano muBotswana rakazivisa kuti kune majekiseni zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe kana kuti 29,000 eExtraZeneca akasvika pakusakwanisa kuti ashandiswe sezvo nguva yacho yange yadarika. Ashoko avari koko atsinirwa namuzvare vasiko mutwaing, avo vanoshanda semukuru mubazi rezveutano weruzhinji vachitiongorora yakaitwa nebazi ravo inoratidza kuti vamwe vabva kure vakabayiwa kamwe chete ndokuenda zvachose.
Ngatiendei kunobayiwa nhomba inodzivirira COVID-19 neuwandu hwedu. Kune vakatora jekiseni rekutanga ndokuita kwakaenda imbwa ndiko kwakaenda turo vachiti vari kusvika kuzobatwa nemapurisa, asi hakuna zvakadaro. Endai kunotora majekiseni enyu nokuti hapana anobata umwe.
VaTalent Severa avo vanogara mumusha weTatside uyo uri pedyo neguta reFrancis Town muBotswana vatenda kuti pane vakawanda vari kuzengurira.
Vanobayiwa nhomba anozvibvunzwa anosvika kuti bvunzwa kunzi mune pasipoti here, zita rako unonzani. Saka vanhu vazhinji vanongotya kuti maybe vakada kuenda kunobayiwa ndopa vachabva vabatirwa vodhipotewa. Saka ndonyaya iri kuitika iyoyi.
Zvichakadaro, bazi rezveutano muZimbabwe rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 5463. Vanhu gumi nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi. Bazi rezveutano muZimbabwe rinoti rinoda kubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana nhomba yekudzivirira COVID-19 pakupera kwemwedzi wachikunguru. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vanhu vakawanda munyika vari kufara nekubudirira kwakaita chikwata chemaunder 23 Junior Sables Rugby kuenda kuWorld Cup Rugby Junior Trophy mushure mekusimudza mukombe we-2022 Rugby Africa Bathurst Trophy nezuro kuKenya. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe yakarwa Namibia 1914 mumutambo wakatambirwa munyao National Stadium kuKenya. Zimbabwe yave kunobatana nezvimwe zvikwata zvisere zvinorura pasi rese muna 2023. Mumwe mutevereri wemutambo weragbi vaEdmar Gamandishe vanoti vana ava vanofarira kutendwa nekusimudzira kwavakaita mureza wenyika yeZimbabwe.
Izvi toda kutoti vatotendwa kubva kuna president ne anything in kind. Mari is not everything.
The International Rugby Board kana kuti IRB havasati vazivisa kuti makwikwi aya achaitirwa kupi. Makundano eJunior Rugby World Trophy akapesera kuitwa muna 2019 ndokumomiswa kuchitirwa kupararira kwekuti Japan. Tombotarisa mutambo wecricket. Makundano ezvikwata gumi ecricket National Premier League ayo aifanira kutanga nezuro ambomiswa. Mutauriri weZimbabwe cricket vaDarlington Majonga vanoti mitambo iyi yave kuzotanga svondo rinouya nemhaka yezviminga mupinyi zvavasangana nazvo izvo vasina kuda kutaura. VaMajonga vanoti sangano ravo richaburitsa mibatanidzwa yezvikwata mazuva anotevera vaona kuti zvinhu zvakamira sei. Makore matatu apfuura mitambo yecricket yakaitambwa nekumiswa nemhaka yechirwere cheCovid-19. Munhabvu Highlanders yasimudza mukombe weIndependence Trophy mushure mekurova Dynamos 1-0 Mbapa Field Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nezvemhemberero dzezuva rekuwana kuzvitonga kuzere. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutitumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera kuStudio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 shortwave. Kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.